undertaken confirm the chekuti tichibva kuma by-elections campaigns edu kuti ma ward 1 mapurisa ane roadblock kuplum tree saka they then stopped our vehicles and fortunately Dr. Kube to use a detour kuti apinde mu plum tree but the vehicle ndakange ndichienda nayo the cops then told us that we need to search for registration details of the vehicles that you were using to do mablitzi enyuko kulilima saka ndova bati we need to escort vehicle enyu to the police station ndova bati no ma registration details acho ana kumira mushe ndova bambo searcha vehicle yama ikupe and then unfortunately the van that I was traveling in yaka impound and maporisa eku Plumtree saka ndicho chaitika
saka iko zvino imini na maikupe makadini
iko zvino na matages taka wapiwa ni maporisa asi vakati tikuye mangwana nema documents imwe van tange tichifamba nayo saka tichaenda mangwana ku Plumtree police station parizvino hapana matages that have been preferred against us but izvi zviri kudisturba muchiri kuziva kuti on Saturday tichange tichine mabyelections okurilima saka kuti mamembers eopposition aitwe zvakadaro I think it's making sure kuti they were intimidated, were afraid and disturbing our campaign because mangwana ni chaiko tichange tine ma training ma polling agents saka this is very disturbing and our campaign is now heavily disturbed
saka parizvino tingangoti muri kunetseka pamusoro pema campaign kupfuura zvamuri kupomerwa izvi
campaigns because is rooted the campaign yedu because it's making the playing field not level.